Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Tungamili Nkoma. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Yobe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you wanna be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chideu, also known as Magi, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they have been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But, this is not only about Magi and Gonyeti. It's also about several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently as the new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that his government will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Magi, two popular comedians with Bus Stop TV at the police station, after they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esanikayo utaba lokuhlukuluzwa kwaba khankasela umbuso okhululekileyo labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa sikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa uSamantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki ababili laba bale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV kulapho abakhipha khona ngomahlekisa umsebenzi wabo ukuhlekisa abantu kulapho yabaphuma khona ekta behlekisa abantu ngokwenzakalayo reflecting okwenzakalayo kuma societies namhlanje ke babotshelwe enye ivideo abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa wayeshaya obaba bayi-2 gqoke ongani ngusa i-uniform yamapholisa ngakho yikho abakubotshelwe lo maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokusho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa babotshiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni into nyaya yato ukurukura nezwayo nyaya yekushunguruzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno Gonyethi na Maggi ma-comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobura YouTube nhasi vambosungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka mauniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaindi $20 each Maggi $20 Gonyethi $20 vakaregerwa asi kutaura kunoku gweta ravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vadaizvo zvekare kupolice station zvikanzi huyai kuno saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here zvichapomerwa vaviri ava saka vachiri kupolice station kutaura kunoku tichange tichivatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei enda sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi na Maggi chete zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichishunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji we have our first guest on the show tonight and that's Bridget Nyandoro. He's an MDC deputy spokesperson for Harare Province. Bridget, good evening and welcome.
Good evening, welcome. Good evening, thank you for having me on the program.
Thank you for joining us. Let's dive in. Let's start with Gonyethi and Maggi. What's your take on what happened to them today?
This is a sad situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to see who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki, murukunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu. Avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa.
Inyaya inorwadza, and izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagari vemuZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pamazini. Hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modu waunzi ndatotorwa nemapurisa, hatichazivi kuti chatiri kufanira kuita saichaicho chaicho semaZimbabwe diki remuZimbabwe chii, nekuti upenyu huri muZimbabwe zvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvive zvinhu zvekuti tingagona kunyararira, nekuti zvinhu zvinotirwadza sevechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa, munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa, tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo makomedi iwaya senyaya inagonye cheta tichitaura vazvitsvagire kurarama, tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii, chii chiri legal, chii chiri illegal, hatichatonzwisisi.
And Rana Magi Nagonyet, really, you can't describe them as a human rights activist. These are comedians, Varigusetsa Munwese. They've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is, we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly, without any charges. People spend three weeks in prison without any serious charges, and then after 3 weeks you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do. We're trying to earn an Ike and honest living under these harsh economic hardships.
Bridget, thank you there. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch, Harare province. Kuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki logonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu, ngomahlekisa laba ngama-comedians ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo, kodwa nxa sibebotshwa ngezombusazwe ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlalelo. Akati yako Mtereri.
Ndiripo magadini.
Aiwa, tinofara hedu. Tutaura nani apa?
Utaura Christopher.
Christopher?
Eh.
Aha, mati bata muri upi mkomo?
Ndiri ku South Africa, angizimizi bati ndo gara Botswana, ndaruya kumene basa ku South Africa.
Aha, maizwa ya... Aha, that's good. Maizwa ya tiri kukanga nasi, tipe ufungwa zenyu.
ndirikuinzwa asi maonerangu ndekuti marights edu maonerangu anozopfuuridza pamwe pekuti tinozosvika panogumirawo panotangirawo mutemo kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa chakungoti human rights munhu akungoita chaanoda chaanofunga kuti kungopfekera munhu kuti ungoti chetiri kuda chiitike pese tiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunzawo kuti dzinoitwa here pamutemo kuti ndidzodzishandise zvakadai 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 mabasa akadai zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti ndorati mahuman rights kuti agurwa yes tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu ndinoona neko ndinogara kubutswana nyange wachistrika kuti wada chakati wanokosurudza mabhodhi awo achitaura zvaari kuda uchifamba nerodhi hakuna chitoro chinoputswa hakuna chinhu chinoitika zvasiyana nekumwe kutatapurwa unosvika wakagura marodhi achipisa matombo inosana marima ekuti demokirasi makasununguka zvakanyakuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo ino maonero angu ndezvekuti tiite kusununguka kwedu nekuratidzira kwedu kuri pamutemo tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini ndo maonero angu
aha asi ndimbobvunzawo mukoma Christopher timbosendeka nyaya yamagina gonyeti parutivi kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kusouth africa ikoko vakatiza kuzimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku and mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa muri kuionawo sei nyaya yakadaro
kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa
hongu ndo zviri kuitika
kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu unoona pasina mhosva unotizeiwopo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papazwapo ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza asi zvinonzi kuti kuona hutsuko kune moto pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara onzi tiri kubuda womira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara chete pane zvaunenge watotiza zvaunatoziva kuti pane akandiona ndichiita
zvimwe
zvinhu haumbotizba kutiza kungoti ndanzi pane zvizopadiwapo wobva watofuma watotiza wamira bhodha ranzindu zvinozonzi ndini nekuti ndandiri pane zvizopadiwa ani wazvidaro
Let's go deeper, mkoma Christopher. Saka, nepfungwa dzenyu, reasoning yenyu, ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuura nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi wapfuura vanhu vakanga vane mhosva.
Maonere angu inini, ndofunga takambonga kuti tichitaurawo nevamwe tichingotarisawo tichitumirwa mumaaudio. Vanhu vakapfuurwa nemapurisa, maonere angu. Strike yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown Zimbabwe yese tikapfirirawo tichinzwawo kuti mangwana ishutdown asi pamusoro kana maudio amheno kana anenge achitutsira here uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha yese mota inongopinda basi muzimbabwe tiri kuitungidza moto tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo nyange kuri kuti kushupika kwedu kwazvosvika here papo pekuti tinoda chodhende yekupisa mota imwe neimwe inopinda munyika mutemo tinenge tauisa papi ipapo
aiwa tinotora
mutemo toisa mumaoko edu tochibvunzwa kuti ko apa madarikire toti yo human rights huye mutoni wano takatedzo mambidja mamwe taiti mwama odi wano achiluta mashop kutiza kuti takazozi konayo ndozvikuda muna tinaitiro tozo unogona
aiwa
strike yakwacho kuradzira kuti ndiri kuda ichituda chakati
aiwa tinotena mukoma Christoph asi muchazviona one day kana mashanya kuZimbabwe mukavharurwa nemapurisa musina mhosva yamapara iko
ndakatombovharirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita
kwete kuvharirwa chete kwete kuvharirwa chete kutotsemura muface umo kutorohwa chai
ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka ndamira pashowground ndichibva kwamutaa ndiri kupfuura paara ndamira pashowground ndichingazivi kuti hapasi kumirwa ndinotenga kadhiringi ndikazi masungu akuru ndikasvikana ndiri kuchitokisi asi kuti waitirwa chakaipa woti takoputsa chinhu chetiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha let's demonstrate in a peaceful manner
tekotohwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi uko uyu mufundisi wacho woita humwe hwakapotera nezvetinozvibvunza kuti uchimufundisi here apa kana hwapolitics yakahwanda nechifundisi
politics neumufundisi hazvina kumbosiyana mukoma hapana pasingapindi politics
aiwa mufundi church inonyaradza zvinhu zvichipupira kwete kututsira petiri pane zviri kupupira
handizvo zvaari kuita wani
ndizvo zvetiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhoda atipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupingidza
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher
ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura ndikangoivhura tinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
kwedundechipi chachochaitika
chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one unless kana maakuti kushayikwa kwepetro kuri kuitika vanhu vari kurara mumakills epetro nedizel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe
aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete
aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda tatenda Christopher besikurumakela lapo ese South Africa iyachingalisizwa iti hayi studio 7 kwesinye isikhathi kati kaliboni yini okuhle okwenzakalayo eZimbabwe ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele eSouth Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana hayi nxa ipetro ledizili kusilela elizweni amalungelo oluntu ehle kunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare waakadi ako mutereri unjani aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa
ndinozi mafia ndiri pabhobheri apa pandobva kunonzi kugogo senda
kugogo munonzi mafia
mafia izere basa because ikatora masaa kuta zimbabwe kaii papa ngopinda pashias
zita racho rakaipawo iri
izere basa because achivata zvichimafia pazimbabwe
asi murimunhuakaita
mafiawo
okay mapina muchirongo atiipei pfungwa dzenyu
aiwa pakaipa apa ndikaenda kuti igadzirise bhodhi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakanda zvakaipa
aha
mandizvo
ndokunzwai
bhodhi ndiri kuva umwe vachanzi kana vakasungwa avo vange vachiita public nonsense handizivi kuti iwe mapuka panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibvunzira kuti ndava kudaro kuti public nonsense
Baba vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza.
Handiti iyo politics vanhu vaiita zvinhu zviri kunzi romutemo.
Hanzi nekupfeka mauniform emapurisa.
Iwo handi mapurisa anorova nhakata mauniform. So it is their right to act like that because zvinhu zviri kuita panzvimbo.
Aha. Saka imimi muri munhu wechidiki handidi.
Ndiri muchidiki ndemakaita 5 years manje. Ndiri 5 years.
Saka sei munhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa muri kuzvinzwawo sei?
Neniwo ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nokuti gavakaoma ndinoziva kuti kana munhu uchiita sekuzimbabwe uchiimba kuzabresa anoenda akatora zvidzidzo zvechisoja havamusundi bhozi ari kuvarunzi zvakati zvavo asi anoenda akatora zvidzidzo zvechisoja achivatorokodza yava mhorosva anobva kuti asunge kutini tiivanda kuti zvavanda zvakaitwa zvisabudisiwo zvavanda zvakanaka zvibudisiwo so kuti nizvi isote ruling party isote government haiti hurumende yakadaro.
Haiwa tinotenda mukoma mafia asi musaita zvinofambirana nezita renyu kaikoko.
Aiwa takatotizawo mamafia ekuzimbabwe nekuti ndakatoti mafia ekuzimbabwe inenge iri strong kacha mafia ndiriinivanaitawo south africa kutorabasa kushandaenga mhuri dzangu bhozi pazimbabwe anota mafia iri strong kudarikainini.
Haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma.
Okay, maita baza mukaona kuva mutifundiri zvakare.
Aiwa tichakufonerai. Ile ile bizo elinzima ke leyo nsizwa izibiza umafia uthi kakwazi ukuzivetha ngegama lakhe ngoba uyesaba. Uyakusola ke ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past 8 o'clock. And tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu are at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget and Bridget Nyandoro is NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mutereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake. Kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira, but chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako you would have been butchered already. Unenge warowa adavari semadzimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe wosvika wobva wanoakwitwa wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa unenge warepa chinenge chichachinja hapana. Ende vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozomboona vachindiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans atina pataka mbona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tinedambudzire kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinoziva kuti vachengetedzi nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Of which ini ndinozvisa kuti mitemo inogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rero zvataurwa nevanzvadzi vangu ava ndavanzwa zvangu, but ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvinhu. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri musituation yacho haazonzwisisi kuti zvinhu zviri kuitika, but chokwadi chaizvo ndechekuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vafungurikwa kuti mushaya zvakanyanya here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara wosvika kudare obva wakuitwa hauna nyaya. Saka ndinongoona kuti dai the law enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatongerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakotsi.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo wethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba Linjani.
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Yeni nguDumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu, sixhuma kuphi?
Namhlanje ngithenge ivakashele eMzansi, into engikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enze ngamapholisa kumele kube ngabantu abangamakhwapha. UZulu ethekile bangamapholisa ngenxa kaZulu, and bengifisa ukuthi amapolitiki ngabayakwazi ukuthi uZulu oqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge uiai ngebhesi yayo umpintsho lapha kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu, ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela. Mina lo Zulu wonke, abantu labana abaphezulu kulathi, it's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola i-state sona esithi sona sibe-legitimate. No wonder wayephele ukubona i-United Nations isola khonokho okwenziwayo. Labantu abagogekile sebeze besesaba ukukhuluma amalungelo abo, ngoba ngenxa yokuhlupha bona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who's going to fight for them? This is a sad scenario. Akusibo bodwa abantu abahlukumezileyo bona laba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu, ngoba izimakhela uChaka Bizulu owathiwa welolaka wayephuzwa zimboni zimthothoze. Ungaba izono zamakhosi lobhengulo waguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu aba-ektha behlukuluzwa. Nxa amadrama la esenziwa, abantu bayakhipha izitresi sihleke. Obukhula bona labana baya besikhipha izitresi, and ungabuza abantu behethu bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka uhethu ungazonda. Manje singahlaze sizondile, le politiki zangikhona le ikhonomi kuyasivalela, singabayanga hlale sesizondile. Then what type of system you going to change this motherland of Zimbabwe? Unkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjalo.
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa ike yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi labo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa. Hhayi ukubone ngaleyo ndlela.
Yeah, let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho. That's why even the Bible, ukwakhuluma ngeBhayibheli indoda yale mlali, even iBhayibheli uNkulunkulu yakuthi ukuthi umntana wakho athengawona babagande, sungamnika impume yini, sungamthaya ngesinga yini. Isithithi samajele ethu akwazi ukubisa abantu kuthi babe reformed. Amapholisi ngathela ngendlela abachaya ngayo abantu bakithi. Abantu bayahlukuluzeka.
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza kini.
Hayi lokhona umuntu omdala engaphambanisa ngibona ngani kube liphutha nje usinike iplatform yokuthi simqondise. Sho nxa usinike iplatform yokuthi simqondise nanku amazwini akhe ngifisa ukuthi abe wazi. Bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hayi isetimenti akile sangasiyingozi ngoba ngishabona ukuthi uzabathuma ke abafana laba abayi-informed forces bagcine beganda abantu. At the end of the day futhi bona amapholisa lamasotsha lama-CEO bengabulala abantu i-United Nations zisihlupha bona ama-politicians bona obabumnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela njengenjengeze sithi yena amasotsha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthetheni kodwa ngishabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngishabona.
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi I'm the listening president. Mhlawumbe sekukohliwe lo.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathi kodwa okunye babengithanda ukuthi ngikudizelele ukuthi insolo yami engizayifaka kakhulu ngizasola i-United Nations labo sadic uyabona ukuthi ku-political system we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally. Ngabe ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-UN charter ibe le mandation yokuthi umuntu yenalo nxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe ususpendwa njani. Mina ngombono wami futhi nankade ngifuna ukubhale phansi mina bengibona i-situation yeZimbabwe le is out of hand. Ngabe kuthiwa i-United Nations iyasincedisa isiko okungathiwa i-International Transitional Authority eyiyo ezabusa lapha elizweni lekudinga abantu abangama-foreigners from different countries abangalahlangothi basibuse for 5 years i-World Bank la-United Nations befake imali for 5 years bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampane kakutsha ngoba ziningi izinto ezifuna ezilungu seZimbabwe ama-right abantu i-tribal element i-distribution of resources from all province kunje athi sabe emathelenini bayakhala bathi intuthuko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala abanye basitho ukuthi idinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovince abantu besisonke labo bazize njengamasonga eZimbabwe umnandela azize okhuluma ikhalanga la lebelekazize ukuthi yilikhalanga laseZimbabwe kube i-rainbow system kathi uMandela wathi ekwenza babekhangele ngaso.
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Hayi ngiyabonga mfowethu.
20 minutes before 9 o'clock and this is the connection, your number one youth forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ikakhulu abasakhulayo. Behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe-Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka i-uniform yamapholisa kuleyo video bahlawuliswe-ke ama-$20 $20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni sikhuluma nje they are still at the police station. Timbo Tora mumwe mutereri zve Karen sandadzokera kwauri Bridget wakadi ako mutereri. Halo mtereri.
Halo.
Makadienyu mkomo.
Zipo makadiyo.
Tiripo edu. Mwana ito ani Zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Eh.
Aha. Mainzwa ya tiriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyo.
Mkwa zenyo ndu kuchipinga kuno.
Hmm.
Saka, itakuara, itashungu zika shika iti. Saya itu waktu betul rana, naur rana, siapa tu pun ada siapa tu pun ada betul nana, siapa tu pun orang sulit juga itu. Misal tu hati nana, tu tu rana, tu tu siapa tu pun bisa anu.
Mhm.
Ya, masih orang telefon ni lah, tapi aku telefon ni lah.
Ko naur rana, zaman dah aku orang azizi itu aziz. Nengke ziri pagati pani nani?
Ah, naur rana, siapa tu siapa tu aku tu pun mampat, tapi tu nasi nama biri. Sekadai baik kau nak buat apa cakap muiyan nanti tu, muiyan nanti sebab itu.
Ko am ayam apa itu hari ko tahu rana nawam nangka gua asma apa tu rim ko mah berengu.
Tuh mah berengu. Asyik kan asyik tu tel sebab nak misa nak kerja nutu. Tiada semua benda itu orang tu sebab pinter bahasa sebab nulai itu awak dah baik kau sebab tahu rana ka. Hati aku nak ka.
Mhm.
Eh.
Sekarang cina cakap nangka gua nawa cami saiz.
Ehe.
Aha. Saka kuchipinge ikoko pane dzimwe shamari dzenyu dzamunoziva kana kuti mimi pachenyu pane kushungurudzwa kwamuri kuona here nemapurisa nemasoja kana kuchisidziro.
Kunokuva kunongochidzirwa yako nokungoona asi kuri nane kasekuna vakati torwa vari kunokuchipinge 2.
Vachinzi vaitei.
Wangu sungo meja zema pato zezezo. VMGC.
Saka wari kupi kutawara kunoku?
Kutawara watu kujere kujipingi kutawani.
Hao, waka batu wane moshwa hiki?
Moja zi batu kwenye kudunga hitunga mire, ndima hitunga mire utu wani waiti wafutile za VMGC.
Pa strike yaka yemwezo afura uere kana kuti
aya ngati kufura ndimanyimanje zoba viki zimera pera ai
okay aiwa saka umati ngakuite hurukuro dai vakaterera vamunanga gwavacho na vachamisa ndeapi masho kwa mungada kuvataurira iyo.
Ah, dari itu bateri kat itu huru-huru sejodoh. Pangwa pangku itu barang itu kan agak, botungan mira pampir pampir itu mungkin. Wanu bisanya jono mabasa, ma disuruh dah jinga betul jinga itu mula mizimab.
Asun engkau sirim cahdoe, dongkine beri rese kita orang gua bacamis.
Ah, unu pasau gua patiga itu tengah boleh tengah boleh tengah pusing dah. Hei, mula mau cukup pusing dah si, pasang terus naruk neza. Tapi pangwa kami tidak ada jinga pangsa boleh tengah pusing dah.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mshirongwa, mkoma wako.
Ndiyo mashuma, nampaya kumendifonira, watikumbo na mati kutawura.
Aiwa, tichaa kufonira hii.
Zaranata mashuma.
Thank you so much. Umnumza na kufakuna she, oschaele, ese chipinge. Ubesola lai ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ukhulumeke ngabalisa ababili uthi basekela MDC beteswe icala ke babotshwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula uthi baphakathi bayapika sikhuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution.
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however, if all the parties concerned our leaders, the leadership of the country. I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe, to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those, the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law. Because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakati ako mtereri.
Ndirepo makati ndimanhande ari kutaura.
Ndimanhande?
Mananda.
Mati bata muri kupi?
Ndiri kuno ku South Africa.
Kwakamira sei?
Ndifuna ndapendeka zvino picha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo munhau achiverengwa. Takatarisana nemaviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodza dzavo nozvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isamira zvakanaka. Ndatopotserawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati ini munoti kusamira kwakanaka munyika zvamuchiri kuita imi nanhasi munozviona here zvakanaka kana muchitini muchiri kuramba muchingomakaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki. Kana asingachakontroleki kuti chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndeye mambo wamadzimambo ngavangoti zvakasoitika izvi zvakatodarika ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhu audzenyu idzodzi dzanga dzichierengwa. Ndanzwa kutaura kwavadhewa masinga. Ndinova nemufungiro wekuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemarightsi. Pa-weekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurisa kuti vachamisa vakataura mashoko akati 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 munovaona asina vanhu vasina romuromo munoona zvakanaka hi. Ndakafunga kuti vadhewa mazinga vachataurawo vachiti aha vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika achivafariri nokuti nyika namuri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that or else you have to withdraw that statement. So that chinomuvha tiri kuti Zimbabwe kuno kutakafika kwandogari Kings Reality vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauriyavo ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother vanhu vakafa vakakwara vanhu vakawanda vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastofu zvikaita kuti vanhu vari munoma vehuman rights nemaorganizations akasiyana-siyana vamhanye-mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi Afri Forum.
Okay, mukoma wangu vamanhanda I'll not comment on the nguva dzafamba
kusvikira vamhanya-mhanya kuti vatiure kini kuti zvavaita hazvina chinungo chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo. Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding the yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei ndopanobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As the masanctions, this masanctions, that yes, masanctions anokanganisa, but masanctions yere ari kutadzisa vamunangagwa nehurumende yavo kutonga neudzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nemasanctions here.
And then dial your operator.
I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not end. I repeat, sanctions should not prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mutereri zvekare. Wakadi hako mutereri?
Tiripo maradio changamire.
Tiripo hedu. Ndotaura nani apa?
Ndotaura nani anonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu nguva dzafamba. 1 minute.
Ya ndirikuzviona bisa ndisingatizi zvangu padini ndiramuruya yakutaura nyaya pama human rights
hongo
ene ndinofara ndine mwana wezvitimomiriri wema human rights ndinokuirira nomunhu ataura pokutanga ngacharo kuti pane pakuda kudza mukuteera marights tinozodarikidza mwero tadarika mwero tinozoda kushandisa zvitari kuti marights mushure mbekunge tabata taita mhosva like wapisa tollgate kuri kuti ukasungwa namapurisa kuti wadarikidzwa wakumbonyikidzwa mahuman rights mapurisa epatollgate ari kutaurwa maak47 vana bps muteto wauyo achimirira havatauri nezvekuti vanhu vakabapfuti vakadii pana vanhu vari kutaurwa vari kuvhura mashopo avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivovo voona mari yavo vovhura mashopo avo kutengesa mageja chi vanhu voti kwai nhasi ishati down takutora mageja same people vari vamakagara navo vari muri kutaura navo vari kutitira vanhu vemahuman rights ivavo havanoina vanhu vari kubirwa vari kupazirwa zvitora vanoda iva vari kupaza ivavo modi kumboisawo kana imi dingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofungei nezvavanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezvedu UNMDC ivavo yes panyaya yemasanctions ndanga tingaibatawo zvavi sezvo mataura pokupeisira imi muri kuti of course haitanganisi rule of law but padevelopment inyika yedu mufani kuzviramba kuti inokanganisa
development ingava ichikanganisa ingava ichikanganisa nyika
mainvestor mapotential investors anofanira kuyamunyika medu
saka ngava ite
kuenda munyika iri kutretenwa neamerica
saka ngavaremekedze
in Russia and China you cannot go to invest panyika iri kutretenwa
nemkoma ndati saka ngavaremekedze kakodzero dzevanhu America wane yakataura kuti mukareke muremekedza kodzero dzevanhu masanctions tinobvisa saka chii chiri kunetsa ipapo
kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuamerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%
but kweteaposvanhu
ari kuprotesta black lives matter
blaemarungourawa
thano detro but hapana munhu ari kumbotaura nezvavo zvokuamerica izvo
vari kutaura unless if you are not listening many people are talking about that the media is talking about that
even here muzimbabwe one vamunanga kwacharutaura ngatitauri ndingatigare pasta toona kuti nyika yenda sei kumberi
okay thank
you indi munhu wezanup but of course I know panombonyingidzwa marights varipo but vanhu vari kuvari kutevera kodzero dzavo havasi kudarika here mwero like vari kuisa matoges navari kupaza mashopo evanhu
thank you the mkoma thank you the tinotenda nekupinda muchirongo hanguva dzafamba and it's a 2 minutes
maita basa muudze vanhu vamarights
vagadziriseaa tanzwa mkoma thank you tinotenda zvikuru and I hear sanctions. European Union iles jeziso phezu kwamgave phezu kuka Grace le nkampani elungisa izikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama sanctions uthi ama sanctions wathi especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute. Bridget, wrap it up in 30 seconds.
Okay, thank you. What I just have to say is, like you are saying, we have had this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is said in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing corrupt activities? Then we can go in men.
Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro, for gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle lilale kuhle murare zvakanaka. Good night.